Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri nguva dzava 7 p.m. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi.
Asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe Constitutional Court.
Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa ekuenda kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cherurindi kuisa utano hwevarwere munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta ebato reMDC Alliance rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa anoti atanga urongwa hwekugadzirira kuenda kudare reAfrican Commission on Human and People's Rights, the ACHPR, vachiti sarudzo dzakaitwa munyika dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Dare iri riri kutarisirwa kugara muna Gumiguru uye bato iri rinofanirwa kuendesa mapepa aro dare iri risati ragara. Kana mapepa aya aendeswa, vatongi vedare iri vanotanga vagara kuti vaone kuti vanotambira here nyaya iyi. Kana vakatenderana kuti vanoitambira, vanobva vagara pasi kuti vaizeye. Gweta vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti commission iyi iongorore nyaya yekuti hurumende haina kutyora here zvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika uye kuti zvimwe zvakataurwa nedare reConstitutional Court zviri pamutemo here unotevedzerwa nedzimwe nyika. Vati izvi zvinobatsira kuratidza pachena zviri kutaurwa neMDC Alliance kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa, Dr. Nkululeko Sivanda, vati magweta avo ari mushishi kupedzisa kugadzirisa magwaro ekuendesa kucommission iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachidzidzisa kuTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zviri kuitwa neMDC hongu idano rinogona kunge rakanaka, asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe reConstitutional Court.
Mapato ezvematongerwo enyika vanokwidza nyaya dzavo kucommission iyi kungoendawo kuzadzisa chirewa asi hapana chimwe chichagona kuitika nezvazvo ka.
Ndizvo zvochaizvo vazininga. Aya mashoko asingafadze kuvatsigiri veMDC nekuti vanonge vachiti dai pawanikwa chinoitika, dai zvakaitika musi wa26 zvadzoserwa kumasure. Asi dzimwe nguva kuziva chokwadi kunobatsira. Kunoita kuti pada kana paine marwadzo aripo akasiri apora, pane kuti vanhu varamba vachingowedzera kuendesa hope pamberi izvo zvisina zvazvinobuditsa.
Kuti zvizonzi nyaya iyi iri kufambirwa ne MDC Alliance yapera chii chinofanira kuti chizoitika
inini maonera ndinotoita nyaya iri kufambirwa ne MDC Alliance yakapera nekuti kwataitarisira kuti kungangobuda zvinoita kuti nyaya iyi idzoserwe kumasure kuconstitutional court saka kubva dare parakatonga richiti aiwa vamunangagwa ndo vachange vari president inini maonera andakaita nyaya yacho ndeyekuti aiwa ndo panenge pagumira nyaya inonyatsonzwisika sezvandataura apa hapasina chingagone kuitika pamusoro penyaya yesarudzo dzakaitika kuzimbabwe
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS rinoti raudza magweta aro kuti vafambise nyaya yekuchichidzirwa kwavari kuitwa nevanofungidzirwa kuti vasori veCIO. Mukuru weARTUS vaObert Masaraure vanoti pane varume vatatu vanozivikanwa vari kuchichidzira nhengo dzesangano ravo uye vachitaura pachena kuti vari kuzoparadza sangano iri. Tanonoka wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vazvaro tiri kusangana nekubviswa kwakawanda nemaagents estate vari kuuya vakwatire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan parunoff after my elections. Vaita vachizvizvidzire vachiti vachashanda risimba kuti vaparedze boka redu risazoegisi vachoti.
Kana muchiti state agency munotaura ani
vanhu vanomirira central intelligence organization vasori
vakasvika kwamuri vakati chii
ini vakataura neni vatatu mumwe akandinyorera matsamba pafoni mamessages epawhatsapp vamwe vamwe akandifonera mumwe akandisangana takasangana mutaure vachiti tingaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru avanhu vive vanoshandira hurumende estate vatinoziva nemazita avo atakwanisa kudoma hedu izvozvo
chavakanyatsokupomerai zvavanoti makaita imimi chii
chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvanzire kukoti tichiti isaabhuze vana nematicha nepropati yezvikoro zvechepiri vanochema nesu vachiti makaendeserei zeki kukoti muchinoti sei zeki iti maticha akwanise kuvhota chechitatu vanoti mimi makazoedzerei kuconstitutional court zvinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000 ndo mhosva dzavaitipomera isi tichidzitarisa hadzisi mhosva
makamhangara here nyaya iyi
hatina kumhangara nyaya iyi takaisa mumaoko emagweta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano
makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuSwaziland chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuZimbabwe
maticha ekuSwaziland neemuZimbabwe vanhu vamwe chete maworkers struggles pasi rose akafanana chero tii akaita wekunorway chero wekusi asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyirigwa
avo vanga vari mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwatanga nhasi muHarare. Vanoronga show vachikurudzira veruzhinji kupinda muchitiko ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show vaIvan Craig, vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevari kuratidza zvirimwa, mabhizimisi nemabasa hwakakwira nezvikamu 12 kubva muzana gore rino, uye vanotarisira kuti show yegore rino ichanakidza kudarika gore rapfuura. Vakurudzira veruzhinji kuti vaende kuHarare Agricultural Show uko vati kunodzidzwa zvakawanda pamwe nekutandara.
Show mukana wekuvhura mabhizinesi, tiri mukana wekuvhura mabasa. Tiri kuti isusu nyaya yemabasa iri kunzi inonetsa. Nyaya yemabasa haisi kunetsa muno muZimbabwe chete, nyaya yemabasa iri kunetsa nekunze kwese. Saka tiri kuti isusu kune vanhu huyai kushow mudzidze.
VaCraig vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti varimi vakaunza zvipfuwo nembeu dzemhando yepamusoro gore rino.
Tozoona isusu varimi waunza zvinhu kumombe, tine varimi waunza zvipfuyo zvakawanda zvikuru zvine unaku hwakanakisa zvikuru, tine varimi wefodya waunza fodya dzavo dzakanakisa zvikuru fodya, uyezve tine varimi waunza donje ravo rakanakisa zvikuru zvekuti unofunga kuti ipikicha ukazobata ndipo idonje nekunaka kwarakaita.
Vatiwo kunze kwekudzidza zvekurima nemabhizimisi kuchange kuine mafaro nevaimbi vakawanda pamwe nekutandadza kwa neve mauto, mapurisa nezvikwata zvakasiyana siyana. Mukutandara imomo, vebai Zimbabwe avo vanokurudzira kugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu munyika vanoti vachange vachishambadzawo zvinhu zvinogadzirwa muno. Mukuru webai Zimbabwe vamunyaradzi wengwere vaudza Studio 7 kuti gore rino vachange vachisanganisa mafaro nekupemberera unyanzvi hwevana vemuZimbabwe.
Yava nyaya yokuti panouya makambani achiuya achiti pane vanhu vomuZimbabwe vari kuteerera vana Solomani, vana Japresa, vana Jasignal zuva nezuva, vari kuona mapurisa achiita zvidavodavo zvavo neair force nemasoja achidonha mudenga. Makambani ari muchi mufield to industry toshanda nawo tese, takuti branded entertainment, takutiko wauya pano kufarmers festival asiziva kuti kune agri-seed.
Imwe kambani iri kuratidzira gore rino eFlying Leopard Limited, iyo inogadzira midziyo inorerutsira vanhu kutakura zvinhu yakaita semabhara anodhonzwa nemabhasikoro. VaDangeni Nyati vanoti midziyo yaanogadzira inokwanisawo kushandiswa nevanhu vanoita mabhizimisi echidiki akaita sevanotengesa mumigwagwa.
Tingangoti rinosanganisira zvese kubhara nekubhasikoro. Saka kubhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba, ndosaka takazoita kuti riite bhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba nekutakurawo zvakadi zvakawanda.
Show yegore rino iyo iri kuitwa pasi pedingi ndiraro kuti Field to Industry, Produce, Connect, Develop ichabvurwa zviri pamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusiwe chishanu. Varimi nevamabhizimisi vanotarisirwa kubuda nemibayiro inosvika zana rezviuru zvemadhora gore rino. Gore rapfuura vanhu zviuru mazana maviri vakapinda muHarare Agricultural Show, uye gore rino panotarisirwa kuti pachapinda vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari kuvimbisa kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vakuru vanoti muromo hauzarirwe nerwizi zvichaonekwa nemaitiro kuti ava ndivo vagoni vebasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pakudoma dare remakurukota ndipo pachaonekwa kuti vamunangagwa havasi kungoreva nepasipo.
Chokutanga ndechekuti panofanira paine kuwirirana kuti tiri kuenda kupi. Chokuona kwamaita kubva mukuvhota kwataita uku zvaratidza kuti Zimbabwe yakapfunzika chaizvo, ihari yakapfunzika. Saka mapisi acho angori kwese kwese. We are a broken country. Saka naizvozvo zvinotoda kutanga kusatinamboita kana chimwe chinhu kuumbiridza nyika yacho kuti inge ine vanhu vari pamwe chete vanoona zvimwe chete.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Zvaakudiwa apa ndezvekuti Mnangagwa achiende kune shamwari dzake maho veterans nemadhara mamwe anga ari muhurumende kuti aiwa hatarambi tichiita zvataiita kare, ngatichinjewo makurukuta atinofanira kuita, toita makurukuta gumi nematanhatu anenge ainewo vanhu wekuopposition mapata anopikisa newamwe wanyowani mwamwe wekunze vari kurana vanhu vekuzimbabwe vari kurana mabhanks nechichi kuti vakwanise kuunganidza upfumi. Sezvakaita finance, handioni paine chinobuda vakapa finance ministry inova yakakosha kuna aidha wana mupopo kana wana chinamasa. Vafanira kuzorodzwa voenda kunoshandira pati yavo kuZANUPF headquarters. Vafanira kuunza mamwe mazita akaita fanika wana Mthuli Ncube.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo dare remakurukota rinofanira kuve riine vanhu vashoma shoma.
Zvikuru zvonetsa ndezvekuti mutemo wenyika kana kuti weparamendi ndopo wakangoti siyane nepfungwa dzangu. Ene zvainzi makurukota ehurumende anofanirwa kutsvagwa kubva kuvanhu vanogona mabasa, vakadzidzira mabasa, uyezve vamashanda mabasa akadaro nokumwe. Ndo zvandaifara nazvo.
Mutedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vanoti kuti zvinhu zvifambe panoda kuitwa mushandira pamwe.
Ini sokuona kwandinoita Blessing inyaya kuti chose maZimbabwens ngationei kuti nyika iyi ndeyedu tose. Hazvimbozofa zvakaitika kuti tose tingava nemuono wakafanana. Ngatizive isu kuti Zimbabwe ndeimwe chete, tingava kuMDC, kuZANU, kundu, kupi, kundonga, kupati ipi zvayo. Asi ndosakaisamwe tiri kuti ngatiti nyika yedu toiisa pamberi.
Imwe nyaya iri kutemesa hurumende musoro inyaya yezvirango. VaJokonya vanoti zvirango zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Asi vamwe vanoti hurumende yakazvisikira moto muziso nenyaya yemauto ayari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu mudhorobha mukutanga kwemwedzi. VaMunangagwa vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti totenda maruva tadya chakata.
Zvakakosha zvachose kuti hurumende yavaMunangagwa iongorore nekukasika nyaya dzemhirizhonga nekupfuura kwakaitwa vanhu musi wa1 August nemasoja. Zvinobatsira kuti zvipe tiremerera kumashoko avo, nekuti iko zvino vanhu vanoziva kuti mashoko avo akarerekera kune zvakanaka, asi chasara kuona nemabasa.
Imwe nyaya yanetsa inyaya yehuori. Father Frederick Chiromba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti vaMunangagwa vakataura mashoko akanaka, asi panoda kuzadziswa nechirevo.
Nokuti sokutaura kwakamboita ivo president munguva yapfuura vaiti vanhu vacho vanovaziva, vangave vakaburitsa mari kunze kwenyika kana vane tsika idzodzo dzeuori. Saka chikave chinhu chinobatsira kuti kana vasiri kudzoreka vanhu ivavo vavo vanotongeswa. Saka tikaona zvaakufamba saizvozvo kuti chokwadi avo vane uori vakuiswa pamatare vachitongeswa nyange nekutosungwa ikoko zvingabatsire kunyatsona kuti zvinhu zvakuitika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitsika matama enzira munyaya dzezveupfumi, vamwe vachiti inyaya yekutonga nedemo, vamwe vachiti zvirango. Kuti rwendo runo pane chinobuda? Aiwa, regai vana soro jena varere muhapwa dzemakomo vati havo zviuya zviri mberi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mhuri yeAmerica iri kuenderera mberi ichichema Senator John McCain avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wemugovera. Vasati vashaya vaMcCain vakakumbira vaive vatungamiri venyika vaBarack Obama navaGeorge Bush kuti vataure parufu rwavo, asi vakati havadi kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataure. Vaviri ava vaive makara asionani. VaMcCain vari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis pedyo neshamwari yavo Admiral Chuck Lesson. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanga Nyauye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, Texas vaEric Mupoperi.
VaJohn McCain indinovaziva vari munhu ari sensitive pakodzero dzevanhu. Munhu aimiririra vanhu. Aimirira vanhu zvisina kuti munhu anobva kunyika ipi kana kuti munhu anobva kunyika ipi. Vanga vari munhu aimirira vanhu zvinhu zvinonakidza zvikuru kunyanya panyaya dzedu dzemaimmigrants. Vana John McCain munhu angari sei. Zve munhu anga asina zvekuti toenda kuRepublic kana kutoenda sei. Maissues avo angari ezvekodzero dzevanhu, asina kuti munhu ari kupatipi kana kupatipi.
Muri kuona ruremekedzo rwavari kupuwa imo muno muAmerica rwakakosha sei?
Ruremekedzo rwavari kupiwa vaJohn McCain rwakakosha zvikuru, nekuti runoratidza irwo mabasa avaiita kuti that's how a politician should live, the legacy of a politician. Mabasa ako avaiita anofanira kukutera kusvika the last day of your life. That's why tikuona vachiramba vachipiwa ruremekedzo rwakadai, nekuti munhu anga ine mabasa avo akanaka. Munhu anga achimiririra vanhu zvisina kuti munhu ari mupati yakati kana kuti zvisina kuti munhu muRepublican, zvisina kuti munhu muDemocrat.
Takaona vaMcCain vachinyora ivo nhoroondo yekuti vanoda kuvigwa sei vachinge vashaya. Zvinhu zvatinoona here zvichiitika kumusha izvi? Takaona vachitivo vanoda kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama navaGeorge Bush vataure parufu rwavo. Zvinhu zvinoitika here kumusha?
Kashoma kuwana munhu achinyora zvakadaro, kuti asi anyora kuti ndoda kuti nikirikene uyu ataure, uyu akazodai ataure. Ende mukatarisa vanhu vari kutaura, vanoratidza kuti munhu anobatanidza vanhu. Barack Obama muDemocrat, George Bush muRepublican. Saka munhu angari achibatanidza vanhu. Zvinhu zvatinowa zvatoshuvirwa kudai zvichiriwo zvinoitaka kuZimbabwe, kuti vanhu vange vachibatanidza, mapoliticians vedu anga achibatanidza vanhu instead of kudivida vanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, kuTexas vaEric Mupoperi vanga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuDallas. Vanhu vane chirwere cherurindi vanoti vave kutyira utano hwavo zvakanyanya, sezvo mapiritsi ekurapa chirwere ichi ari kushomeka. Varwere ava vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vane chirwere cherurindi vazhinji vanga vave kunwa piritsi rimwe chete panguva imwe inonzi pachirungu fixed dose combination, asi mapiritsi aya ava kunetsa kuwana kunyanya muzvipatara zvehurumende. Amai Sekesai Tsiga ndeumwe wavanga vachishandisa mapiritsi aya. Vanoti pavakashanyira chimwe chipatara chehurumende muHarare vakangowana mapiritsi mashoma shoma uye vave kutyira upenyu hwavo.
Ndauya kuchipatara tikapiwa mapiritsi mashoma shoma asingapedze mwedzi, saka hatichanzwisisi kuti tichaziva kuti kuti tichawana here imwe mishonga yatichapiwa zvakare. sinzi mapiritsi acho ari kunzi ari kushaiko nekuti takutotyira utano hwedu.
Muzvare Ulysses Sharare vanochengetawo murwere ane Rurindi vaudza Studio 7 kuti vakashayirawo murwere wavo mapiritsi anongonwa kamwe chete aya. Vanoti vakapedzisira votenga mapiritsi anomwa akawanda panguva imwe chete. Muzvare Sharare vati murwere wavo ari kutambudzika zvikuru nekutora mapiritsi akawanda.
Munyika medu matsindwa nedambudziko veduve. Asana mbona zvakadai. Chwa kumwe kwa hakuna mapiritsi first dose yaimbomwiwa iya. Iwe mapiritsi TB ya. Zvino mugwero wangu yeyu. Unoamwa sei nai veduve ndionere. Unoamwa sei dutu remadrugs iroro. Yenge yakanaka fani fixed dose. Chuu. Chazviraramisa chaiko. Chazviraramisa. Zvino tarira iyeyu. Dutu izi dutu. Unoamwa sei. Nemarutsira ari kuitawo.
Chiremba vanoshanda nesangano Doctors for Human Rights vaEvans Mastara vati kushaikwa kwemapiritsi Rurindi kunoisa varwere panjodzi yekuti mishonga iyi inozogona kutadza kushanda. Vakurudzira hurumende kuti ione kuti mishonga iyi yawanikwa zvinhu zvisati zvaita manyamamere nerongo.
Zvatinoziva TB chirwere chekuti chikasarapwa zvakanaka chinogona kuitisa inonzi resistance. Zvichireva izvo kuti chinenge chisachirapike nemapiritsi atajairira kuwana.
Vamastara vati hurumende inofanirwa kusiya zvekuvimba nemasangano anobatsira voisa mari yakawanda mubhajeti yebazi rezveutano kuti nyika igare iine mari yekutenga mishonga.
Tinofunga kuti nyaya yekuva donor dependent stereki yekuti mapiritsi edu tisave necontrol kuti tinomatenga tichimawana nguvai inyaya yatisingafaniri kujairira. Patinotaura zvesovereignty tinofanira kuextend our sovereignty iyoyo kukwanisa kuzvimiririra, kukwanisa kuzvitengera mapiritsi eruzhinji rweZimbabwe kuti tisasangana nenyaya dzakadai. Saka nyaya yedu inodzokera panyaya yefunding kuhealth ministry kuti healthy basic human rights tinenge tichitarisira kuti hurumende inyuwani yavamunangagwa ikwanise kuti tisarambe tichisangana nenyaya idzi dzekushayikwa kwemapiritsi sezvo pazvinoitika zvakadai vanotambura ndo vanonyanya kubatikana nezvinhu zvakadai pamusaka pekushaya mapiritsi.
Bazi rezveutano Magwaro aya rakaburitsa rinotenda kuti mamwe mapiritsi aya ari kushomeka. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti mapiritsi anotengwa kunze kwenyika uye anombononoka kuuya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzira mapiritsi ayo sezvaimboitwa nemakambani akadai seCAPS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa remangwana reZimbabwe mushure mekutora mhiko kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Pangaumbwe here hurumende yemubatanidzwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa yekuendesa kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cheRurindi koisa utano hwevarwere munjodzi. Naizvozvo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-constitutional court ayisoze itshintshe, so ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023.
Umanyano we-MDC Alliance uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho. Kodwa abanye bathi uChamisa udlala ngesikhathi.
Waba le demand enkulu, inkukhu azisekho phansi, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengezimaveni silazi inkukhu, sibe provide ama broilers, sinike futhi ama layers.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje. UZulu weMelika namuhla uqhubeke ethumeza amazwi entuduzo emulini yelunga ledale lephalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula ngoba usithi kwaba lokuqilibezela. Umanyano lo uthi umthethwandaba we-Constitutional Court waphambanisa ngesinqumo sawo sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi umkhokeli wayo uMnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo. Abomanyano lo bathi umthethwandaba we-African Union kumele wesule impumela yokhetho njalo ungenele kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umthethwandaba lo awulawo amandla okubamba iloba yiliphi ilizwe ukulandela kumbe ukuhlonipha izinqumo zawo. Ngokunjalo abanye bathi ukuya kulomthethwandaba akusoze kusize ngalutho. Kodwa abanye bathi uChamisa wenze kuhle. Kuvika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathelo elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana neZANU-PF ngokuya emthethwandaba we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, the city sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. UMnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukomishini yeBanjo, uChamisa wethese uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. UMnumzana Onesimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethwandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe kukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-constitutional court ayisoze itshintshe, so ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023 ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhulunywa yizekhe langomthetho ukuthi wakhuluma wathini uConstitutional Court kungatshintsha. So mbona ngandla pa ayi angayekela alungiselele for 2023 kungcono.
Umnomzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjul ngakuzoze kukhule lutho njalo kulakho ukuthi unezela impi elizweni
le right yona le yokuzenzela izinto zona lezo. Kodwa sonke siyazi ukuthi lokho akusatshintshi. Sowukhona sowukhona umnangagwa kasezavuma ukwehla and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Mbona ngani uChamisa asofuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe behlale phansi lapho Bushman Ncube lapho Thinta Ibithi lapho Wendy bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjul inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnomzana iphuthile inkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe kodwa ingabe sidlalisa isikhathi ngoba umthetho ndawo weConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zale commission zilandelwe. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi seHarare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izizalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu zalwenza loba ngolukaChamisa lomnangagwa. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akulabantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khonoko kufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli ngizifuna ijustice ecacayo hatshi leyo yomthethwandaba wezami.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare ongenwe inkokheli yamazwe ya-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uSiru Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithu sevenisi Harare, ngiuGibson Bhebhe.
Kunjalo nje ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana uthi okuzanywa yi-MDC Alliance lapha ikuchaya ukungethembeki kwebandla leZANU-PF lokudinga ukungenela kwe-African Union. Kundaba zokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho kanye lamalungelo oluntu.
Abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesingundengunde lobumenemene obenzakeleyo kuleliyani lizwe. Njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko which is illegitimacy le-credibility yabo. And konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho, that means democratic and constitutional means, ukulwa lebandla lelo elikhokhelwa nguMnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda lashontshe ukhetho lwabantu. Singababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali, ngabe kudala beqala udlame njengesakubona eKenya, njengesakubona eCentral African Republic, njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa. Kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo kungabanga lezi dumbu, kungabanga lo dlame.
Yona ikomishini yezwekazi le-Afrika le ubona ilupata njani lolu daba?
Okudanisayo ukuthi hlanganiso ze-Afrika kugoqela bona osadiki labe-AU ingathi azikaphaphami ebuthongweni bokuthi kumele zime lalosapho lwabantu be-Afrika. Suzathola ukuthi inkokheli ze-Afrika ama-Liberation War Movement balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu. Suzathola ukuthi i-ANC izasupport iZANU, ichama chamapintuzi isupport iZANU, bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Afrika hhayi ama-political parties. Iloba lawo ma-political parties alwa impi.
Ngamanye amazwi singathi yini Macaphulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi le-Afrika ikuzama ukuchaza ekhaya ikuzama ukubandezela ibandla lezano PF.
Hayi abasewe kudinga so mandla sikukuthi kuthiwe banqobile sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu iAfrica ibe kwazi bazama ukunqunula umbuso kaBabumnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingunde ngunde lobumenemene. Akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenzwe yiCourt but ulwazi lonjana ukuthi iAfrica ihlale isazi luqhakathekile kupolitiki.
Umnumzana Denis Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje uvumela ukubukiswa kwenkukhu lonyaka. Nyakenye kazizange zibe khona ngoba kwakulomkhuhlane we-avian flu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abaqoqi balumbukiso wezokulima lamabhizimusi weHarare Agricultural Show bavule owalunyaka ngokukhuthaza abantu ukuthi baze ngobuningi babo ukuzongena kuwo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Association uveze uyinjabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguhulumende lonyaka lokubukisa imisebenzi yokufuya inkukhu.
Ayisifuna ukubonga ikhulumente yethu ukuthi basincedise ukuthi umkhuhlane lo ungahambi emakhaya. Lathi last year kade singelazi inkukhu lapha, so lo nyaka kakusele umkhuhlane lowana, inkukhu sezibuyile. Kutsho ukuthi inkukhu kathesa abantu bangathenga behamba lazo besiyo behamba emaplazini.
Umnumzana Nkosi Ngwenya wenhlanganiso yeZim Avian efuyalo ukuthengisa amathiyane uthi amathuba asevulekile kuhlanganiso ezifana lezakhe.
Siproduce ama-day old chicks. Yabona kuze kube le avian flu leyana. Waba le demand enkulu, inkukhu azisekho phansi, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengeZim Avian silazi inkukhu, sibe provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Uthi noma kunje lokho ekunzima ukutholisa abantu ikakhulu inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukumelela phose inyanga yonke bengakazitholi ngenxa yokwandelwa.
Ama-layers ukhanya i-demand yangkhona siningi kakhulu lapho eZimbabwe, ukhanya kulohlupho lamaqanda. Amaqanda these days asehlupha, yabona ama prices amaqanda sekhwelile. Kudala wawuthenga iqanda $1.06, khathesi uthenga $1.04.
Unkosikazi Jiji uthi lonyaka bakhethe ukufundisa uZulu ngemihlobo ekhona yenkukhu zemaphandleni, ama-roadrunner,
lama-breeds. Ama-breeds kutsho ukuthi kulo mhlobo wenkukhu nxa ufuna ukwenza amaqanda, kule nkukhu ezikunika amaqanda emaningi, kula ma-breeds ahamba imhlobo onjalo. Sekule ama-breeds lawo eyenza inyama kakhulu, ele inyama uthi amalokuzeni amaqhuda angikhona angafika noma 5 kg, 4 kg.
Umnumzana anesukwaramba ubukisa inkukhu ezeZimbabwe lezivela phandle kwelizwe ezifana neBrahma ekhula ize ifike kusisindo samakilogram angaba yisikhombisa, ivela kwele-Australia lezinye ezivela kwele-Japan. Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwendikimba ethi Field to Industry, Produce, Connect and Develop izavulwa okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. abalimi labosomabhizimusi bakhangelelwe ukuthola imivuzo etshiyeneyo ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola. Ngomnyaka ophelileyo kungena abantu abangaba zinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili 200,000 embukiseni oweHarare Agricultural Show. Lo nyaka abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlalo 250,000 bangangena kulombukiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumela amazwi enduduzo emulini yelunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. UMcCain udliwe isifo semvukuzane njalo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Lanxa uMcCain ebelilunga lebandla lama-Republicans ubesaziwa ngokuba lomcabango ozimeleyo. Ubedume kakhulu emhlabeni jikelele ngokugqugquzela umbuso okhululekileyo. Uzangcwatshwa ngomgqibelo emathuneni amaqhawe edolobheni leMaryland. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson ngokutshona kukaMcCain.
UMcCain ngamchaza ngomuntu engathi ngesilungu ubele influence kakhulu endleleni iMelika njengezwe ebisenza ngayo izinqumo njengoba utshile kakhulu kuma foreign policies. Kukanti nakhona lapha ngaphakathi e-America umuntu mpela obele lizwi asenxa ngakhuluma lizwakale endaweni endezem ezamalungelo lezempilakahle kubantu base-America. Ngibona ngathi laphana kulahleke indoda mpela ebile sibindi sokusukuma imele ekushoyo kungenani ukuthi ngoba nokushoyo. Sinazelele kakhulu ukuthi esikhathini esiningi ubengavumelani lezinqumo ezenziwa ngupresident okhona manje Donald Trump and ube stima mpela abonakala ukuthi hayi uyayimela into yakhe.
Ubona siba khona yini kubandla lama-Republicans ongaphakama agcwalise isikhala esithiwe nguMcCain?
Nje sana isikhala esinzima kakhulu mpela ukuthi sigcwaliseke. Ngibona ukuthi kuzoba lula ukuthi simthole omunye ofana noMcCain. Balutshwana abantu mpela akade bezimisele emsebenzini wabo njengaleyana indoda.
Ontando kayiphikiswa emhlabeni jikelele lapha bebemazi ngoba ngumuntu obe ngavumelani lo mbuso oncindezelo kakhulu. Ubona ngani bezwa njani ontando kayiphikiswa bomhlaba nxa bembona eseshonile kanje?
Kukhona mpela abangakhala bethi balahlekelwe kodwa kukhona njalo futhi abanye esingathi phecelezi bangakujabulela ukuhamba kwakhe ngoba ubekhuluma kakhulu ngendaba zokuthi i-America ingenzani kubhinjelela njani endabeni zokuthula ngaphandle kwe-America engathi i-world peace. Ube ne-influence kakhulu mpela lapho begqugquzela ukuthi i-America ihambele phambili njengelizwe elikhanya lihamba phambili ekulweleni amalungelo abantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseTexas. Live talk lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngumanyano we-MDC Alliance elokukhweza udaba lwalo enkantolo ye-African Union liphikisa impumela yokhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isinqomo sokugweba intatheli izindaba ezimbili ezenhlanganiso yezindaba eReuters ezivalelwe enyakenye ngompalakazi ebesimele sethulwe lamhlanje sesidluliselwe phambili ukuze sethulwe ngenyanga ezayo. Ukusilela kwamaphilisi omkhuhlane wofuba owetuberculosis sokuthiya izigulane eziningi kanye labagcine izigulane lezi bekhathazekile. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abanomkhuhlane we-TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha i-TB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesi singazange silungiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwabamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha leyo mithi kumbe lawa maphilisi kugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayeqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mebu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathwa ngesikhathi esifanayo umchokochozi eqeda ikhosi yangkhona kathesi ngithetha amalutshane kodwa ndasiqiniseko sokuthi sembuyela nzawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi koBulawayo sezilamaviki edlula amabili zingelamanzi ngenxa yokufa kwesitishi samagetsi esipompa amanzi ekhansili yaleli dolobho esenyamendlovu Aquifer. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Idamu lamanzi elemagwegwe reservoir elitholisa izakhamizi zakoBulawayo amanzi ezibalisa ilokishi lenketha inkulumane imganwini leCountry Park sezehliselwe isilinganiso samanzi esiwatholayo yikhansili ngoba kube lokuphazamiseka komsebenzi esitishini esidonsa amanzi. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza isizathu sokusilela kwamanzi emalokitshini ambalwa akoBulawayo.
Amanzi koBulawayo sibe lenkinga yokuthi imagwegwe reservoir esingathi sisiphala samanzi esupply indawo ezinjengenketha Nkulumane emganini Country Park amanzi ayehlile ngoba sibe lo challenge yepumping enyamandlovu Aquifer. Amanzi ethu siwathola from Nyamandlovu Aquifer lapho siwathola khona ngegetsi. So ama lines egetsi akebe hawa kumbe bengasebenzi kodwa sisebenzisana kuhle nalaba abaphathe umsebenzi wamagetsi ukuthi siwabisele back online. Esikutshiwo kathesi ukuthi idorobho selingene ku-water shedding kundawo lezi inketha nkulumani emganwini the Country Park. Sesenza ukuthi every day ntambama ngo 6 siyacitsha amanzi bese sivula ekuseni ngo 9 o'clock.
Ethi emalokitshini aphezulu azaphuza ukuthola amanzi, kodwa sebekhuphe izimota zekhansili ezihamba zisabela abantu amanzi.
Zayikuthi sincedise ukuthi amanzi egcwale emagwegwe reservoir, ngoba nxa abantu beloke bewasebenzisa during the day, even siphampa ipace yokugcwalisa amanzi ireservoir iyaphuza. So esikucela ukuthi abantu bebekezele, ngoba lakathesi emagwegwe reservoir kayikagcwali. I-effect yalokhu futhi ithi kule ndawo eziphezulu, abantu abalezindlu eziphezulu njengabenkulumane, kulezi ndawo amanzi kakafiki, ngoba amanzi abefuna ipressure ukuthi akhwele kulezi efike emzini le ephezulu. Esikucelayo ukuthi silama-bowsers, singathi izimota lezi ezithwala amanzi esizikhuphileyo njengekhansile endaweni ezithize, besicela izakhamizi hambe zethatha amanzi emabhawuzeni.
Isakhamuzi se-Country Park umnumzana bakizanani Dube uthi ngempela babhekane lodubo lokusilela kwamanzi.
Ngempela sibhekane lodubo lwamanzi, njalo ikhansili kumele ubone ukuthi iyalulungisisa masinya udubo lolu esikuzwele enkabazwe lesigodlweni kungakasehleli ngemikhuhlane edalwa yingcikisi.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana iPhithule Maphosa uthi baphila nzima ngokusilela kwamanzi, njalo ikhansili ibingatsho ukuthi kungani amanzi engekho.
Ngempela sibhekane lodubo lwamanzi okwensuku ezidlulileyo, njalo iCity Council ibingasitsheli ukubana isizadonkuyeni singela manzi. Sike sithi kathesi iZESA ingani ile problem emagetsi, sesimangala nje ngoba iZESA yona ayikasitsheli ukuthi lodubo lwamandla kagetsi. So that is mangele sela sikwazi ukuza kwamanje.
Ikhansili yakoBulawayo isithembise ukuba lolu dubo lokusilela kwamanzi alusoke lwahlala lunjalo, kodwa kunje basebenza gadalala emizameni yokugcwalisa amatanka abo amanzi asemagwegwe. Bethi abanye sebewatholisa amanzi, loba nje abasendaweni eziphezulu bazaphuza ukuwathola. Izakhamizi seziveze ukukhathazeka bethi sebehlalele evalweni ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo uma bengahlala isikhathi eside bengela manzi. Ngimela iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Awutshele kancane wemzulu enkiphi papalanga, awutshele kancane wemzulu enkiphi papalanga, awutshele kancane wemzulu enkiphi papalanga, awutshele kancane wemzulu enkiphi papalanga. Bemalume eyeli thandu tshwala, bemalume eyeli thandu tshwala, bemalume eyeli thandu tshwala, bemalume eyeli thandu tshwala.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edalele African Commission on Human and People's Rights maduze, udinga ukuthi idalele lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula.
kodwa abanye bathi akusoze kusize ngalutho. Mthwaka Zomuhle, kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.